Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kubvumbi 12, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dara reparamende rinozivisa kuti muzvare Tokozani Kupe, vanzi havachamirira zvido zveMDCT sekutaura kwetsamba yabva kuMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. House of Assembly inoenda kuzororo isina kupedza kuzeya nyaya yemitemo yesarudzo. Dzimwe nhengo dzezanu PF dzochema zvichitevera kutsikwa konzi kwadzinoti dziri kuitwa musarudzo dzemaprimary mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chinzvimbo chemutungamiriri weNational Assembly vaRuben Marumahoko vazivisa dare iri nhasi kuti vatambira tsamba kubva kubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, richivazivisa kuti muzvare Tokozani Kupe havachamiriri zvido zvebato iri. VaMarumahoko vati vachatora matanho anodiwa pamutemo kuzivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti chigaro chamuzvare Kupe kudunhu reBulawayo Metropolitan hachisisina anochimiririra. Asi muzvare Kupe vanoti vashamiswa zvikuru nemaitiro aya nekuti vainge vaendesa tsamba kuna mabharani mukuru wedare kana kuti Clerk of Parliament vaKennedy Chokuda, vachivazivisa kuti vambomira kuzeya nyaya dzeMDC kusvika dzagadziriswa kumatare. Hatina kukwanisa kubata vaChokuda sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti vari pazororo nekudaro havana zvekutaura pari zvino. Pasi pebumbiro remutemo chikamu chechimakumi maviri nepfumbamwe kana kuti Section 129 of 1, bato rinokwanisa kuti nhengo yaro idzingwe muparamende kana ichinge isisiri nhengo yebato racho. Semienzaniso, ZANU-PF yakadzinga nhengo dzedare reparamende neSenate dzinosvika makumi maviri dzainzi inhengo dzechikwata cheG40. Rimwe gweta rinombomiririra amai Kupe muzvinafundo Love More Maduku vati muzvare Kupe vanokwanisa kukwikwidza nyaya iyi kumatare. Tichiri panyaya iyoyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo muzvare Kupe avo vanoti zviri pachena kuti dare reparamende riri kutora divi panyaya iyi uye vachakwikwidza kumatare.
Ndinoshamisika zvikuru nekutoti ini ndini ndakatanga kunyorera parliament. Ndikanyorera parliament kuti isusu seMDC tine problem neissue yeleadership. Sezve muchiziva kuti mutungamiri wedu akashayika, constitution yedu inoreva kuti kana mutungamiri ashayika kunofanirwa kuitwa extraordinary congress iriyo ichazoenda kunoshara, achazoita mutungamiri weMDC. Saka ndakanyorera paramende kuti ndizozviri kuitika izvozvo. Saka musatevere kana kuti nderipi divi richazouya richitaura nekuti vanoda kuti verikole umwe munhu, nekutoti hatisati tagadzirisa nyaya dzeleadership yeMDC. Saka ndatotasamara paramende yakutotora masaizi. Paramende ndiyo yakutodecida kuti ivo vanoda kufavha ipi MDC. Musi wa18 March takataura tikati isusu we are going to retain the MDC. And then this MDC yakavamba muna 1999 nekutoti tiri kutevera constitution yeparty. Achamisa negroupu rake havasita kutevera constitution, vakutoshandisa violence kutotora masimba isu tikati kwete tine bumbiro nemutemo nekuti tibumbiro nemutemo rinofanira kurespectwa ndiro rinotaura kuti bato rinofanira kuita izvo harifanira kuita izvo ndiro rinoprotecta maindividuals maminority groups rinoprotecta mavulnerable groups saka ivo havasi kuzvira zvese izvozvo saka inini ndakatoshezera extraordinary congress ichazoitwa musi wa21 April tikatoti munhu wese weMDC anokodzera kuya kucongress anofanirwa kuuya kuti atiuye kuzoshara achazoita mutungamiriri weparty bati paramendi yatatondishamisa zvikurusa nekutoti vatotora masaizi
asi muchaenda here kumatare Dr. Kupe muchikwikwidza zvataurwa nedare reparamende izvi
zvechokwadi ndichazoenda kumatare nekutoti handisati ndamboona inini situation nekutoti watonyorera dare tsamba uchivataura kuti kune maproblems ako vobva vareceive ine tsamba votenga kuactiona tsamba iyaiya havasati naactiona tsamba yako zvinoreva kuti ivo parliament yatodecida kushara kuti ivo vanoda kushanda neupi wacho havasida kushanda neumwe wacho inini ndichazoenda kumatare kuti matare oita justice
mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC Dr. Thokozani Kupe vange vari parunare kuBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Nengo dzeparamende idzo dzakakokwa zvechimbi chimbi svondo rino kuti dzizozeya bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo. Re-Electoral Amendment Bill dzadzokera zvakare kuzororo dzisina kuzeya bhiri iri mushure mekunge dzabvumirana kuti dzinoda nguva yekuongorora zvitsva zviri mubhiri iri Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera
Nemusi wechipiri nhengo dzeMDCT dzakaramba kunzwa bhiri iri dzichiti dzaida kumboongorora maamendments ainge auya negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi nezuro vaziyambi ziyambi vakaramba kutura bhiri iri vachiti amai Priscilla Misahirambwi Mushonga avo vanewo maamendments ari kuda kuzeiwa vange vasiri mudare amai Misahirambwi Mushonga vange vasi mudare zvakare nhasi vanokokera nhengo dzeMDCT muparamende vainocent konese vaudza studio 7 kuti vafonerwa navaziyambi kuti vapanane nguva yekuzeya maamendments matsva kubva kumapato ese vozozeya bhiri iri pavanodzoka kuzororo
pane dzimwewo nhengo dzekumatii ese dziri kuda kunatsoongorora nekuona maamendments aripo saka pamusana paizvozvo tataurirana vakachindionesawo kuti nemamiriro azvakaita zvinenge zvakakosha kuti tizokurukura pamusoro pemaamendments iwaya patinodzoka tabva kuadjenimendi yatichange tichizoita zuva ranhasi
Nyanzvi munyaya dzemutemo vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti hapachina nguva yekuti nhengo dzeparamende dzirambe dzichienda kuzororo dzisina kugadzirisa mutemo uyu nekuti nguva yesarudzo yave pedyo
tiri kumhanyidzana nenguva mutemo inoda kuti igadziswe ngaigadziswe paine nguva kwete chete mutemo wezvenyaya dzekuvhota asiwo mimwe mitemo inombunyikidza vanhu inovhiringa kodzero dzevanhu inofanira kubiswa kuti pave nejechitere panyaya dzezvesarudzo muzimbabwe zimbabwe igone kupinda musarudzo dzine runyararo dzisina mhirizhonga zvese izvi zvinoda kuti zviitwe nenguva kwete kuti iko zvino tava kunzwa kuti dare reparamendi rambomira nyaya idzi kusvika mwedzi unouya nguva hapana
mukuru wezimbabwe democracy institute Dr. Pesai Rwanya, vati nhengo dzeparamende hadzifaniri kumhanyira kuzororo nyaya iyi isina kugadziriswa.
Izvo vari kuita zvinoratidza kuti havasi serious about nyaya yemareforms and havasi serious about the impact of running an election whose results will be contested. Nyaya yeZimbabwe yedambudziko rataita inyaya yekuti maelections omuZimbabwe since 2000 have been contested and the leadership yakabuda maelections kubva muna 2000 haisi leadership iri ku taridza zvido zvevanhu
zvichakadai munyika maita mutauro zvichitevera kusvika munyika nezuro kweimwe ndege yakatengwa nehurumende kuMalaysia pasi pekambani yeZimbabwe Airways dzimwe nhengo dzeparamende dzakumbira gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo kuti vatsanangurire nyika yese kuti zviri kufamba sei uye kuti muridzi wekambani iyi ndiani nhengo isina bato rainomirira asi vachimirira Norton vatemba muliswa vati vaGumbo vanofanirawo kutsanangura kuti ndivanani varidzi veZimbabwe Airways uye pamwene kuti varidzi vekambani ye Zimbabwe Aviation Leasing Company ndivanani sezvo pane runyere kuperwe kuti kambani iyi yakanyoreswa ku Singapore.
Zimbabwe Airways structures must be, shareholders must be known who they are, and the company.
Tinoda kuziva kuti varidzi vekambani ya Zimbabwe Airways ndivanani. Tinodawo kuziva varidzi vekambani yairi kushanda nayo. Saka zvese izvi tinozvida mumashoko achataurwa naminista, nekuti zvakakosha kuti tisarambe tichibvunza bvunza.
Vagumbo vati vachaita izvi uye vati manyepo okuti ZALC ikambani yekuSingapore vachiti ikambani yemuZimbabwe. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party rati pane zvakawanda zvisina kujeka panyaya iyi zvinoda kuongororwa. PDP inoti iyo nevamwe vayo vari muMDC Alliance vanoda kuti paumbwe commission ichaongorora kuti chii chakaitika uye paramende iongorore kutengwa kwendege idzi. PDP inoda kuzivawo kuti kushandisa ndege idzi hakupinzi vanhu munjodzi here, sezvo Malaysian Airways yakatengesa ndege idzi mushure mokurega kudzishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu reMashonaland West dzinoti hadzisi kufara nemari dzavakabhadhariswa kuitira kuti magwaro avo atambirwe sevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vose vari kuda kukwikwidza kuita makanzura emumadhorobha vaifanirwa kubhadhara madhora zana negumi, vakabhadhariswa madhora zana nemakumi maviri emadhora, zvichinzi gumi remadhora raizoshandiswa kubhadhara mutero wekutumira mari iyi kubhanga reFirst Bank Corporation kana kuti SBC iro rinoshandiswa neZANU PF. Vari kuda kukwidza muzvigaro zvomuparamende vakabhadhariswa madhora makumi maviri pamusoro, izvo vari kuchema-chema vachiti huori huri kuitika mubato kutyora mutemo yavanoisa sebato riri kutonga. Imwe nhengo yeZANU PF iyo iri kukwikwidza kukaribha asi isingade kuzivikanwa nezita inoti yakabhadhara madhora makumi maviri pamusoro, vachinzi mari iyi inozobatwa paeco cash kana mari yave kutumirwa kubhanga.
Itabhatanzi aiwa tabhatanzi izvo kana usina keshi kana iri eco cash unobhadhara 120 mutiragaa 120 then ugo kumakadzi pane posti makadzi abuda baiti unobhadhara futi $3 kupi kuposti kusikeke
Mubati wehomwe mudunhu reMashonaland West uye vari mumiriri wechegutu muparamende vaDexter Nduna vanoti havazive kuti kune mari yaibhadharwa mumafoni evashandi vebato. VaNduna vanoti mari yaifanirwa kubhadharwa kubhanga rebato reku SBC, asi vanoti zvisinei vachaongorora mafambisirwo aiitwa kubhadharwa kwemari apo vanenge voita audit. Nyanzve zvematongerwo enyika muchinoi vaJohn Marava vanoti kuita kweZANU PF uku kwekutyora mutemo nekuita mitengo miviri mucherechedzo wekuti havarevese kana vachiti vari kurwisa uhuri munyika.
Ndinoti ZANU PF vakuita zvinhu 2 kaunti vakuitwa ngevane zviso zviviri, kuti kune rimwe side vanoita zvakadai so, kune rimwe side vachiita zvakadai so. Saka kwatiri toona nge vari kutinyengedza, nokutizo ivo kana vati sezvo ivo vari kutonga, kana vati munhu wese ngaiti chakadai so, tine chitotarisirwa kuti ivo pachavo sezvo vari kutonga vachatevedzerawo chi iyo murayiro yavanenge vapo kune munhu wese.
Imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vose vari kuda kukwikwidza vanoti vakamanikidzwa kubhadhara madhora makumi matanhatu ekuve nhengo yebato kwemakore mashanu apfuura nemadhora matatu ekutenga kadhi idzva rechizvino zvino. Asi vaNduna vanoti vose vakabhadhara mari yekuve nhengo vainge vasina humbo hwekuti vaibhadhara mari dzekuve nhengo pamwedzi wega wega. Nhengo dzebato dzinoti kuita kwakadai chitsotsi sezvo vachiziva kuti hakuna munhu anochengeta marisiti kwemakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu ari kudiwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti ave gurukota rinoona nezvekunze kweAfrica vaMike Pompeo, avo vanova mukuru webazi revasori muAmerica, vaudza komiti yedare reSenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti mashoko ekuti munhu anoda zvehondo haasi echokwadi. Vatiwo vakadomwa kuva gurukota vachava munhu achashanda zvikuru kuti America ive neukama nedzimwe nyika une chiremera. Ukraine yaramba kutambira hurongwa huri kurongwa neRussia hwekufambisa gasi kubva kukambani yeGazprom. Ukraine inoti urongwa uhu hunogona kuvhiringa zviri kuedza kuitwa nedzimwe nyika dzemuEurope, zvekuedza kunyengetedza dzimwe nyika dzemuEurope kubvisa kusatambira kwadzo urongwa hweNord Stream 2. Nyaya yekuti vaNelson Chamisa vari kutungamira chimwe chikwata cheMDCT vanokwanisa kudzinga Dr. Thokozani Kupe, avo vari kuzvitiwo ndivo mutungamiri chaiye ari pamutemo iri kutemesa magweta musoro zvichiunza kusawirirana panyaya iyi. Vamwe vanoti dare reparamende rakurumidza kumedza kutsenga richada, asi vamwe vachiti kana hurumende yakatombopa chikwata chavachamisa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika, uyu mucherechedzo wekuti ndivo vari panyanga. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vari mutauriri weMDC inotungamirirwa naDr. Kupe vaObed Gutu, uye rimwe gweta vari mukokeri weMDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Totanga kunzwa kubva kuna vaGonese.
Zuva ranhasi vanga vari acting speaker vaRuben Maruma Hoko vataurira dare kuti vatambira tsamba kubva kuMovement for Democratic Change T, inotaura iyo kuti Dr. Thokozani Kupe havachamiririri zvido zvebato reMDCT, zvichienderana nezviri mubumbiro guru renyika yedu yeZimbabwe, Section 129K. Inotaura izvo kuti kana munhu asisiri nhengo yebato rezvematongerwo enyika raakasarudzwa achimiririra, endi pati iyoyo yanyora tsamba kuna speaker kana kuti president weSenate, zvichibva kuti nhengo iyoyo iri muimba ipi yacho, ichitaura kuti munhu iyeye asiri memba webato rayo. Saka mukuburikidzira zvandiri kutaura izvozvo, vamaruma Hoko vabva vataurira dare kuti amai Kupe havasiri nhengo yeparamende, uyezve pakaita zvinoda kuitwa kuti zeki Zimbabwe Electoral Commission iziviswe nezvaitika izvozvo.
Vagutu, tichitarisa pamutemo, amai Kupe vanokwanisa here kupikisa zvataurwa navamaruma Hoko izvi?
Ichokwadi, vanokwanisa. Tinoziva hedu kuti Section 121 brackets K yebumbiro romutemo ndo zvainonyora izvozvo, zvokuti kana munhu achinzi haasisiri nhengo yebato rakanga ari nhengo paakapinda muparamendi, bato iroro rine kodzero yokumuita recall kubva either National Assembly kana ku Senate. Zvinonya iripo ende kuti pachine makakatanwa atori kumatare panyaya yekuti MDCT chaiyo inonzi itikakota pamutemo iri legitimate kana kuti iri pamurao ndeipi. Saka ndoda kuti vateereri vaziye kuti mangwana musi wechishanu nenguva idzo dzinoita 2 o'clock dzamasikati patori nenyaya ichange ichinzwika kudare guru rehigh court kuguta rebulawayo ichange ichizotongwa na honorable justice Francis Bere. Inyaya tikangoti yakakwidzwa nevanozviti ndo vari kutungamirira MDC yavachamisa vachitivo maikupe neni navabhebhe hatifaniri kunge tichishandisa zita rokuti MDCT. Saka iyi nyaya iyi tiri kuikwikwidza nhasi chaiye makuseni tofaila atingangotiwo muchirungu anonziwa maopposing papers kana notice of opposition tiri kumiririrwa naprofessor muzvinafundo Lovemore Maduku.
Vagonesa, hamuna kurwidza kumedza kutsenga kuchada here apa tichitarisa zviri kutaurwa navagutu?
Kwete, tofanira kuyeuka tese kuti chinonzi bato rezvematongerwo enyika haasiri munhu umwe chete. Bato rimwe nerimwe rine mapazi akasiyana-siyana. Sebato reMDC tinoti isusu bazi redu guru iCongress. Toteera bazi rinoteera rinonzi National Council. Pakati pemacongress ese, National Council ndiyo inonzi supreme decision making organ yebato. Zvichitevera kusangana kwakaita National Council yebato redu, amai Thokozani Khupe pamwe chete navaAbednego Bhebhe navaGutu vakadzingwa zviri pamutemo kubva mubato redu.
Vagutu,
inonzi National Council iyoyo yakaitwa yakagara itori under contest.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa naDr. Khupe vaObert Gutu, manzwawo zvekare kubva kune rimwe gweta uye vari mukokeri weMDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Vaviri ava vange vari parunare muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Kutapwa nekubudiswa kwenhau mumapepanhau chinhu chakakosha zvikuru kunyanya panguva yasarudzo, asi nekuda kwekuti pane mapato akawanda achakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika gore rino, vamwe vanhu vave nemibvunzo yekuti vatori venhau vachakwanisa kuita mabasa avo sezvavakafanira here. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutori wenhau uye ari nhengo yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, Tafuma Machakaire, anoti sarudzo dzichaitwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika. Machakaira anoti kubviswa pachigaro kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, kufa kwemutungamiri weMDCT vaMogoeni Tsvangirai, pamwe nekuvepo kwemapato akawanda anoda kukwikwidza musarudzo kunopa vatapi venhau mutoro wakakura wekuti vatsanangurire veruzhinji zvizere nezviri kuitika mune zvematongerwo enyika kuitira kuti vanhu vakwanise kusarudza zvine ungwaru vanhu vachavatungamirira.
Iye zvino ndiri kumaruwa elubani kwandaitaura nevamwe tichivabvunza kuti vanhu vari kuti chinyi nesarudzo rifi, zvikanzi vamwe vari kutobvunza kuti zvino vamugabe zvavasipo tichavhotera ani. Ndinoona inini kuti ndo zvimwe zvinhu zvatinofanira kunyanya kuongorora sevatori venhau kuti chiri kutarisirwa nevanhu chinyi kubva mune zvakaitika gore rakapera, masandukire akaitika zvinhu. Nekuti vanhu vavainyanyoziva varivo vatsvangirai navamugabe havapo, uyezve kwaane mapato akawanda zvikuru.
Machakaira anoti zvisinei kuti musarudzo muchave nemapato anokwikwidza akawanda, zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera mune zvematongerwo enyika uye vasinganyore kana kutepfenyura zvinhu zvinokurudzira kutukana, kupokana kana kuvengana munyika. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvakakosha kuti mapepanhau nenhepfenyuro kunyanya dzehurumende zvizivise veruzhinji nezvemapato aya pamwe nemagwaro awo ane zvivimbiso zvezvaanotarisira kuita kana akakunda musarudzo kuitira kuti vanhu vagokwanisa kuita sarudzo yavo neungwaru.
Vatape venhau vanofanirwa kuburitsa zvese zvinotaurwa kana zvinoitwa nemapato ezvematongero enyika pasina kusarudza zvakare pasina kuketa keta kuti ndezvipi zvingabuda ndezvipi zvisingabuda zvatinoti censorship ngavangoburitsa zvese zvinotarisirwa zvakare zvichiburitswa mukuenzaniswa kwemapato ese zvematongero enyika whether ndiri kutonga kati ndiri muopposition.
Vamwe vanhu kunyanya vemapato anopikisa vanowanzochema chema nerekuti mapepandaune nefenyuro kunyanya dzehurumende zvinobudisa nhau dzakarerekera kudivi rebato rezanu PF. Mumazuva mashoma apfuura munyori mubazi rekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba vakaudza bepanhau rehurumende reChronicle kuti panguva yesarudzo Zimbabwe Electoral Commission ndiyo inenge ine masimba ekuongorora kuti vatapi venhau vanenge vachiita mabasa avo nemazvo here kwakatariswa nyaya dzine chekuita nesarudzo. Mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti mapepanhau nenhepfenyuro zvehurumende zvichiri zvakarerekera kudivi rebato rezanu PF.
Mukatarisa zviri kuitwa neZBC nemamwe mapepa ose ayo anowana mari kubva kuhurumende anoita sokuti ari kubudisa mapato anopikisa. Asi mukada kunatsoongorora zvakakwana ndezvokuti nyaya dzinobuda ipapo zvinenge zviri zvokutukirira nokusora mapato anopikisa. Kana zvobuda zviri zvekuzanu PF zvinobuda sokuti zvinhu zvakadonha kubva kudenga, zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe, zvese mutsorendindi zviri kuitika ikoko.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Theoma Chikwana anoti anotsigira maonero ekuti panguva yesarudzo vatapi venhau vanofanirwa kuita basa ravo nenzira inoita kuti veruzhinji vazive zvinhu zvine udzamu kwete kupedza nguva vachitaura zvinhu zvisinganyanyobatsira vanhu zvakadai seuwandu hwevanhu vanenge vaenda kumisangano yekutsvaga rutsigiro yemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana. Pari zvino dare reparamende riri mushishi yekuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo izvo zvinonzi nevamwe zvichabatsira pakuita kuti mapepanhau nenhepfenyuro zvishande zvisina divira zvakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinorwira kubviswa kwemutongo werufu paserese reAmnesty International rarumbidza nyika dzemusub-Saharan Africa idzo dzinoti zhinji dzacho dziri kubvisa mutongo uyu pamutemo yadzo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vachitaura mushure mekuparurwa kwechinyorwa chavo cheSub-Saharan Africa Death Penalty Report, mumwe mushandi wekuAmnesty International vaLloyd Kufeya vati vanhu vari kutongerwa rufu muZimbabwe vari kuderera zvakanyanya, uye mugore ra2017 vanhu gumi nemumwe chete ndovakapiwa mutongo uyu nekuda kweshanduko yemubumbiro remutemo yenyika inodzivirira madzimai vechidiki nevakurisa kupiwa mutongo uyu.
2017 ndingi vanga panga paine 11 vanhu vakapiwa mutongo wedeath penalty. Zviri kuenda zvichireducika nekuti ukatasa constitution yedu iko zvino haichabvumidza kuti munhu ane mukuru ane makore akadarika 70 years kana kuti mudzimai kana kuti mwana ane makore ari pasi pe21 haachabvumidzwa kupiwa mutongo wedeath penalty. Saka ndozvaita kuti namba iyo idzikire yevanhu vari kuita vari kupiwa mutongo wedeath penalty.
Vakuvheya vanotiwo chishuviro cheAmnesty International ndechekuti mutongo werufu ubviswe zvachose muZimbabwe.
Chishuviro chedu seAmnesty International ndechekuti madeath penalties ese achinjwe kuita life imprisonment. Takamirira kuti mutongo iwoyo ubviswe zvamuchose. Ndomo chishuro chedu isu seAmnesty International.
Vakuvheya vanoti sangano ravo rine chivimbo chekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa ine chido chekubvisa mutongo uyu.
Tinotenda Patricia. Muchisazokanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM muchakurukurwa nhau yemadzimai ari kubhadhariswa mari kuzvipatara zvehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku vi.